handina kurinzwa dambudziko iroro kwandanga ndiri handina kusangana naro.
Vanga vachitaurawo nyaya yekuti vanenge vakanonoka kuti vanhu vanoongorora vekumasangano akazvimirira vange vachipiwa mvumo. Nekudaro zvakaita kuti paitika dambudziko mbichana, chii chakatora nzvimbo?
Handizivi kuti chii chakatora nzvimbo, asi kuti ivo vakanyonoka kutinyorera vachikumbira kuti tiaccredite maobservers avo. Asi patakanzwa dambudziko ravo rekuti vaida kukurumidza kuti vanhu vaende, vavo vaende, takagadzirisa kuti chero munhu wavo anga aripo aaccreditwe aende anoobserva voter registration kwairi kuitika.
Ko nyaya yekutoresa mhiko kana kuti vanotoresa mhiko macommissioner of oaths vari kutivo vezesin kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina munhu anenge achinyora kana kuti kuisa signature yake pamapepa acho iwaya, zvinenge zvichifanira kufamba sei kune nzvimbo dzakavhurwa idzi?
Handisati ndawana yanenge ati report inotaura kudaro, but zvingangodai zviri kuti vanhu vane vatinoita macommissioners of oaths muzek ndiwo madeos edu, saka vanogona kunge vachishayika panzvimbo imwe chete nekuti vanenge vachimhanya macenters akawanda. Zvakare mapurisa avo vakuru vakuru vemakamba vanove macommissioners of oaths zvakare, but havangagaririri basa rekungoita macommissioners of oaths, vane mamwe mabasa avanogona kuita. So kudai vanhu ava vanogona kunge vakasangana nevanhu vavira ava vasiri panzvimbo pavaifungidzira kuti vanenge vari.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyorisa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira, munoti kudii nemashoko aya?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCMD hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita. Patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura, tiri paground yatinoti 100%.